kutanga tinoda kutenda nedanho ratorwa nezvinhu pamwe namuminista kuti mazuva iwayo awedzerwe nekuti vabereki vedu vazhinji vanga vari kutambura zvikuru kuti vatrye kubatanidza mari dzemaindaminations kuti vabhadhara munayeuka kuti mari dzinabhadhirirwa dziri kuita ndezvekuti vane mari yekunze yemadhora ekuamerica vanobhadhara nemari iyoyo uyezve vanobhadhara nemari yemingi muno muzimbabwe vanoda kubhadhara vakapuhwa exchange rate nezimsex saka kazhinji kaizvo zvanga zvikuonera vabereki kuzvikuru kuti vabatanidze mari idzodzo vabhadhare mafees avanhu saka tinotenda mingi zvikuru kune zimsex nekuwedzera kwavaita mazuva iwayo kurudzirawo vabereki kuti taidaitaita zvatoita mazuva ese kuti tibatse bate kuti mari dzokubhadhara vana vatogadzirwa zvakanaka yekuiwayo
na kunge danho iri ratorwa nezimsec richabatsira vabereki zvakadii
vabereki vazhinji vanga vari kuonekwa remembe kuti ndotemo yekutanga kazhinji vabereki vanenge vachibva mumuholiday ekrisimusi vazhinji vabereki vanenge vashandisa mari dzakawanda nguva yekrisimusi pedzezvo vana vanenge vachitanga magiredhi matsva remembe kuti tinge tine vana mwana wese anenge ari giredhi itsva panenge vachitanga gore saka mafees anenge achidiwa nemayunifomu nemabhuku anenge achidiwa nemari dzakawanda vabereki vanenge vasina zororo vabva ipapo panenge kakutasirwazve kuti pabhadharwe mari dzeii dzemaexaminations saka zvichabatsira vabereki kuti vambowana nguva yekufema extension yatapiwa inotipa nguva yekuti vabereki vedu vafeme vakwanise kureidza mari dzavanokwanisa kureidza vobhaa.